Ndinofunga Commissioner General vakataura kutanga tichiita senior service Inspector Maso hove avo vakapfurwa naJackson Muveri musi wa 13 January 2020. Kune vanhu vanenge vaine pfuti dzavo dzavasiri kuchengeta zvakanaka vopedzisira vadzibirwa zvoenda mhoko yematsotsi. Kune vamwe vanofamba nemotikari mudzimotikari nepfuti mudzimotikari dzinozodiwa futi nematsotsi. Kune vamwe vanoti hama ikafa havaendesi pfuti kumapurisa asi mutemo unoti ngadziende kumapurisa. Kwozoita vamwe vanoda kusimagura pfuti mumabhodha. Zvinhu zvakawandisa izvozvo. Kwozoita vamwe vanenge vari pamabasa masecurity guard vanobirwa pfuti. Saka kuna zvinhu zvakawanda zvinenge zviri maoko makororo. Asi tiri kusunga.
Tingaona here pachidaidzirwa zvakare imwe Amnesty, nekuti tinoona kuti kwakamboitwa Amnesty asi kwakangowanikwa pfuti dzichisarendwa 538
chete. Nyaya iyo tinoisiyira kuna Commissioner General wamatanga kuti pavanenge vachitaura nemutungamiriri wenyika, mutungamiriri wenyika vachati imwe Amnesty ivepo here kana kuti kwete. Saka pari zvinhu izvi hatikwanisi kuti titaure kuti ichange iripo kana kuti ichange isipo.
Kouyawo nyaya dzekusungwa kwevanhu, pane vamwe vari kuti mapurisa ari kunyanyosimbira kusunga vemapato anopikisa asi vebato riri kutonga vachiita misangano nguva dzavanoda. Munoti iwe semapurisa?
Vanhu vanotaura, ikodzero yavo yekutaura, asi kazivai kuti pakaitika zvaro kwamurewa takasunga vanhu vatatu vanosanganisira mwana vane zvinzvimbo savaendesa kumatare izvo tiri kutsvaga vamwe 17. Saka hatina watinombosarudza kana mhosva yaparwa yaparwa. Chinoita pakuseriseta kwenyaya zvinodawo vanhu vanenge vachitiwo ndo vakakanganisirwa vabatsirane nemapurisa ndo zvinozviita kunyaya dzisanoanika.